program leaders ka fambe ba mi ka general ya fambe sa kanaka cha sina ma memorandum of understanding ni ma organizations maviri ari key mwe acho inozi Anchor International Investment in based in New York ichange ichifanda a number of projects nokuti partake for assistance on a number of projects in partnership ne ma American business people taka sina futi ma agreement ne global trade and in finance in Washington DC ichachipa funding as well as bringing my delegations for exchange to Zimbabwe and asked to join all my delegations for exchange to America. But chakanyanya kukosha in that deal ni a very huge funding component. Inogona kushika in excess of 100 million. Tishakupa ima details. Kanata pays the structuring in the deal.
Kunyanya yezirango shakatemerwa zimwe nengo zehurumende yanga isiri kutaurika ere pamisangano yenyu iyi.
Taenda zviku DFC, US Development Finance Corporation, takaita musangano wakanaka nawo. Vane maprojects already ari kurana muZimbabwe, but for the last 2 years vanga vasiri kufanda maprojects emuZimbabwe for the obvious reasons that we know, which are the sanctions. So generally tafamba zvakanaka and we are happy. The delegation yanga ichitsvaga mukana yemabhizimisi muno muAmerica. Apart from DFC, mwe kwese kwataenda nyaya yemasanctions ainobva yambobuda, but ku DFC ndokwayabuda.
Imi seve mabhizimisi munoti chii nenyaya iyi yezvirango zvakawanikwa zvichibuda pane zvimwe zvirongwa zvamanga muinazvo muno muAmerica?
Isusu sesu Africa Roundtable tinofunga kuti masanctions aya haasi kuseva any purpose. Muchizvitarisa, tanga tine vana muzvina business 23 idemonstration yekuti Zimbabwe is ready to do business with America, but masanctions clearly inge stumbling block when you come to DFC, which is the organization iri key when it comes to accessing American finance, when it comes to partnering my Americans with teaching my business in Zimbabwe. So it's an obstacle, not to us as business people. I think if I'm a general narrative, you put my sanctions, they target a few, but this is a demonstration, you put they affect even the generality of business people in Zimbabwe.